zvinonetsa kunyatsopatsanura gumbo rehuku nehuku nenyaya yekuti zvinhu zviri kufambiswa neimwe nzira yatanga tisingafungi. Tisaifunga kuti matunhu nemasabhuku nemadzishe vanotanga kumbogarwa navo pasi, kwozotsvagwa hama dzevanhu vakafa nemavictims vawirirane nemethodhi yokufambisa. Asi yezvinezvi tiri kuona kuti hurumende iyi hameno chairi kumanyira, kana iri kumanyira kuti open for business, iri kungomanya ichiita zvinhu zvisiri pamutemo. Hama dzacho dzakanga dzatenda here kuti vanhu vavo vafukunurwe? Maforensic scientist akanga aripo here? Because isusu tiri kuziva kuti pane nzvimbo dzakawanda dzakavigwa vanhu, dai mapurisa aitungamira ivavo dai vachifamba vachirangidza vanhu kuti apa ndopatakapfukira munhu, apa ndinhingi ndinhingi. Zvinezvi handizivi kuti zvichafamba zvakanaka. Chatinoona ichiswe post independent survivor trust ndechokuti hakuna hurumende inozvisunga. Zvinhu izvi zvaifanira kuzoitwa nehurumende nyowani, kwete yemaperpetrators. Kusouth Africa kwakaitwa Truth and Reconciliation Commission, haina kuitwa naBotha, yakazoitwa neNew Dispensation. Saka tiri kuona kuti kubata vanhu meso dai kuri kutsvaga kuregerera kwakanaka. Vauya kune vanhu vakati tinokumbira ruregerero, totangira ipapo.
Asi iro danho irori rekufukura vakaurayiwa munguva yegukura hundi vachinzi vavigwe patsva, uye kuti nyaya iyoyi yakutaurwa pachena, haisiwo here imwe nzira yekuti hurumende iri kutambira kuti zvakakanganisika?
Havasati vauya vajonga. Munhu anokumbira ruregerero anopota nasahwira kana kuti nemumwe woti ndakakanganisa. Uku kufushira yatinoti evidence, nokuti hurumende pachayo maperpetrators aiva macommanders. Tinavo maministers aiva maministers nguva yaMugabe. Saka tichine vanhu vakabatsire kuti nyaya iyi iitwe. Zvino maperpetrators haakakwanise kuita izvozvo. Tinoda inonzi transitional justice. Transitional justice inoreva kuti tichasevenzesa zvechivanhu, tosevenzesa makoti, tosevenzesa mhuri. Anenge ane mhosva oenda kune mhuri iya nhingi okumbirira regerero. Kana zvichienda kukoti inonzi justice. Zvino apa hapana justice apa. Kutsvaga reconciliation pasina kuporesa maronda. Saka zvinhu zvichamuka vachasara mashure zvisina kugadzirika zvakanaka.